Ameno tichangoonawo kuti chirongwa ichi chichabatsira here, asi pari zvino chatingataura ndechokuti hatisati tanyatsoona kuti chichabatsira sei, nekuti zvinhu zvinova zvinonetsa vanhu hatisati tanzwa vachitaura nezvazvo. Asi tiri kunzwa vachitaura nyaya dzemabirth certificate nevanhu vanenge vachiona nevanhu ivavo, hatisati tanyatsonzwa vachitaura panyaya yejuti rekubhodha uye nemafambiro nevanhu, uye kuti kana vasvika kuZimbabwe pane urongwa here hwokuvapa mabasa nepekugara.
Ko, iyo hurumende yeSouth Africa rubatsiro rwavangapa nderupi? Takanzwa vaRamaphosa vachiti vachabatsira.
Hurumende yeSouth Africa rubatsiro rwaingapa ndiro kuti ipe vanhu vasingadi kudzokera kuZimbabwe mapermanent residents nemagwara kuti vagone kugara vachishanda muno. Ndo rubatsiro rwuri kudikanwa kwavari, nekuti pari zvino ndo vari kukonzera dambudziko rese ratakatarisana naro iri. Saka iko zvino chingafarirwe nevanhu kubva kuhurumende yemuno muSouth Africa ndekuti vagadzirise nyaya iyi, kuitira kuti vanhu vasingadi kuenda, vasingadi kudzokera, vachida kugara muno nekuti vanoshanda muno, nekuti vakuziva muno semuSouth Africa semusha wavo, vawane kodzero idzodzo.
Tichitarisawo patale nemwaka kuti mapemitsi iwaya asvike kumagumo, ivo vanhu vagadzirira zvakadini?
Vanhu vakatanga kutya kusvika kupera kwaDisemba 2021. Saka gore rapera rese vanga vagara vakagara pakuvhunduka. Saka kuti vakagadzirira here, vanhu vachakamirira kuti vaone kuti nyaya yekukoti ichabuda sei, nekuti hapana chavari kudzokerera. Vazhinji ruzhinji rwavo hapana chavakatarisira kuti vatadzokerera kuZimbabwe, nekuti hapana chavo. Vapedza makore anosvika 20, uye upenyu hwemuno muSouth Africa hudzi upenyu hwekuti munhu anorarama muSouth Africa anogona kuti achengetedze mari kana taendese kuZimbabwe inobatsira, nekuti vazhinji vacho vanga vachisapota mburi kuZimbabwe, nekuti mari yacho ishomasa, uye kuZimbabwe kunoshandiswa US dollar iye achishandisa marand. Saka munhu iyeye anenge achishanda mari yake zviya zvatinoti nechirungu hand to mouth, zvekuti hapana nechaanoseva changati ko zvina chadzokera kuti anogona kuita, nekuti vaikungorarama kwezuva nezuva. Saka hakuna tarisiro yavainaro. Chavakatarisira kuti vaone kuti vanzwe zvakare hurumende yemuno muSouth Africa ichiti aiwa yakuda kuvapa ugare muno muSouth Africa kuita kuti vasadzokera kuZimbabwe. Asi iko zvino vachakamirira kuti tinzwe kuti nyaya yekukoti ichabuda sei.